A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7, and this is a live talk on Friday, July 5th, 2019. I'm Blessing Zulu.
And I'm Chris Gande.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the media reform bill that was published in the Government Gazette today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com or www.voashona.com, or still, you can find us at www.voandebele.com.
The government has gazetted the Freedom of Information Bill, the first of three media and access to information reform legislations that it claims will effectively repeal the existing Access to Information and Protection of Privacy Act, or AIPA, once ratified by Parliament. Two other bills that would complete AIPA's replacement, the Protection of Personal Information Bill and the Zimbabwe Media Commission Bill, are expected to receive a cabinet approval in the coming weeks.
AIPA, passed in 2001, was subject to much national and international criticism. The Parliamentary Legal Committee roundly criticized the bill as being unconstitutional. The chairman of the committee, the late Dr. Edison Zwabo, described the original version of the bill as the most calculated and determined assault on our constitutional liberties in the 20 years I served as cabinet minister, unquote. Some media experts are claiming that the proposed amendments are cosmetic.
Wanguka hama wadiwa nasi tirauti tinge tichi yedza kutarisa biri ra budi tukairu mguarore hurumende kana kuti ra gazette kwa nasi. Biriri hurumende kuti raka nangana nekuti vatorwe nau kana vachida kunzwa zviri kuitika mapaze hurumende kana mamwe makambani hurumende atingataya maparastatals. Vanenge vakasununguka kuti vakumbire zvavari kuda izvozvo vonyora mumapepa nhau. Asi panguva imwe cheteyo bhiri racho riri kutaurawo nezvimwe zvisingafaniri kuburiswa nevatori venhau kana kuti hatingataya maofficial secrets. Vachitaurayiwo kuti kana zviri zvinhu zvinogona kupa kuti nyika isa gadzikani hazvifaniri kunge zvichiburiswa nevatori venhau vachifukura hapwa. Hurumende iri kuti izvi zviri kuratidza kuti hurumende yava munangagwa yakasiyana nezvaiitwa nehurumende yavaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi vamwe vatori venhau vari kuti aiwa zviri kuitwa navamunangagwa hazvina kunyanyosiyana nezvaingoitwa navamugabe. Mitemo iri ngochinjwa mazita asi pasina zvakawanda zvaitwa. Tida kunzwa kubva kwamuriwo vateereri kuti munoona sei nyaya iyi, uye tichataurawo kukosha kwakaita iko kutorwa kwenhau munyika dzine utongo hwejekerere. Nekuti vamwe vanoti kana vatori venhau vasingakwanisi kuita basa ravo kana vachimbunyikidzwa, zvinozoita kuti huore hutekeshere munyika. Nekudaro vatori venhau vanofanira kuti vachishandawo vakasununguka. Asi dzimwe hurumende dzinoti aiwa hongu vanokwanisa kudaro havo, asi pane zvimwe zvinhu zvavasingafaniri kuita zvinozokonzera kusagadzikana munyika. Chris.
Yebo, Blessing. Ye, namhlanje ke siyadibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona umthetho omutsha owethulwe namhlanje ku-Government Gazette, iphephandaba likahulumende elazisa ngezaziso ezisemthethweni. Namhlanje ke sithe sikhangele lumthetho, umthetho onqabela intatheli izindaba ukuthi zithathe imi esingathi thina information ngesilungu ne umthetho ona uthi khona kukhona okunye okungamelanga kukhutshwe izintatheli zindaba ngoba kungangcolisa kumbe kuphambanise inhlala kahle kaZulu okuthiwa ke ngama official secrets ngesilungu ye intatheli zindaba eziningi ezikhangele lomthetho zithi hayi okwenzakeleyo akukhanyi kahle kufana nje lokuthela amanzi emhlana wedada ye bathi bona akukhanyi nje ukuthi bathi kulutshwana okwenzakeleyo okungathi kuthatshelwe ngumuntu intatheli zindaba kunye loZulu mathupha ngoba iipa la umthetho nalo akuyehlukananga kanjalo blessing
of course Chris in order for us to try and understand or to unpack this bill, there is an interview that I did with the permanent secretary in the Ministry of Information, Mr. Nick Mangwana, shortly before I came on air. Let's listen to what he had to say. I first asked him about the significance of this bill.
This is a very significant milestone. We have said from the moment we the new dispensation started in the Second Republic that we were going to widen and deepen democratic space in Zimbabwe. We were going to repeal IPA. We are going to unbundle it, come up with three separate laws that cater for three separate issues. One being the freedom of information, which is giving access to the public to information in Zimbabwe held by public entities, held by public institutions. We have done that through the gazetting of the freedom of information, which brings to life Section 61 and 62 of our Constitution. We have also said that we will have media regulation rather than media control through the ZMC. We have just received that from the Attorney General today, ready to go to Cabinet. So we will take that to the Cabinet Committee on Legislation. We have also said that we will have another law, which is protection of personal information. Again, that is very advanced. Which brings again to life Section 57 of the Constitution. When we said we'll repeal IPA, it wasn't just a talk, it wasn't rhetoric. It was exactly what we're going to do. And that's the process we have started here by gazetting this act, or this bill rather.
Your critics are saying the bill is not doing enough to change the access to information and protection of privacy act, saying that there are still some media restrictions that might actually interfere with journalists trying to do their work.
I'm not sure what you're talking about because just before your call came through, I was on a very, very long conversation with MISA. I was talking to Kudaf, the legal officer from MISA, going through what we had. There is no direct criticism that we are getting from the bill, I mean, on the bill itself, or on the draft bill. What we get is a few hygienic issues, for example, that nobody should be arrested for fake news or and so on, that there's a bit of criminal element there, and then they say we are criminalizing journalism and so on. Besides that, there is no direct criticism of what we have in that bill. So, but we have no problem. This bill has not been ascended to as an act by the president. The stage where this bill is, the executive has made its proposal. Now it goes to parliament. Parliament is the lawmaking board itself. So they can discuss that, they can refine that, they can, the public can have input into that. Like I said before, this is a draft bill. We can only talk about whether it's right or wrong or when parliament has spoken. The executive has made its position known. And now we leave it to lawmakers.
That there was Permanent Secretary in the Ministry of Information, Mr. Nick Mangwana, explaining what this bill means. Of course, the bill cannot become law until it is taken to the public and also debated in Parliament. And after that, the President has to put his signature before it becomes law. So those are the processes that remain. Chris.
Yes, blessing. Yeah, limzwile ke nobhala osebenza kwezokwethulwa kwembiko ubesitshela ke umnumzana Nick Mangwana ubesichasisela ke ngokuthi kuhamba njani. Uthi yena kule mthetho emithathu ekhangelelwe ukuthi izalungiswa isuseke iipa owakuqala ngokuthi wena lo esikhuluma ngawo lamhlanje Freedom of Information Act lo umthetho yiwo okhangela okunenge esikhulume ngakho kwenqabela uvikela njalo iziphathamandla zikahulumende kunye labantu mathupha okuthiwa khona i-protection of personal information, protection of commercial information lokunye okunjalo. Njalo ke uchasisile yena ukubana kuzaba lo munye othiwa wama media regulations lapho okutsho khona ukuthi intatheli zindaba zizabe zihambisa njani phansi komthetho. Blessing.
Yes, Chris, and I think we have our first guest, Ms. Patience Zirima, the director of Media Monitors Zimbabwe. Good evening. Ms. Zirima, good evening. We might be having a bad connection there.
Mm-hmm.
Ms. Zirima, can you hear me? Hello?
Hello, I can hear you now.
Oh, thank you so much. I think we had a bad connection. But tell us your take on this bill.
My apologies, the line is a little bad, you said?
I said, what is your take on this bill, your initial assessment?
The initial assessment is that it looks like we could have a good freedom of information bill that actually promotes access to information for citizens. So for now, there are some aspects within this bill that, of course, we are concerned about, but overall, the principles around citizens' access to information, for example, issues around public bodies having to proactively disclose information.
Hello. Wow. We'll try to call her back. It appears there are problems with phones to Zimbabwe, maybe caused by power outages. Chris?
Yes, probably.
That might be the reason. But Gatimbo and Akuva tereredu kuti tinzwe kuti vari kuti kudii pa Facebook apo pana Onias Nzuwa ari kuti tapinda pachirongwa tipei zviri mugapu Disciple Gibson Madanire ari kuti tapinda pano Blessing na Chris tinotenda Aegis Muvindi ari kuti team Masquera sei ana mukoma Zulu tina zvakare Nyasha Nikule ari kuti manero akanaka Courtney Mpemi Koti, arukuti ndifo nere atipa namba dzakapo. Tina Dadirai Chitungo, tinotenda shukuru. Gabriel Rwadzisai, arukuti wo ndifo nere. Fraser Chicks, Nathan N.R. Arukuti maneru wa Terere Studio, VVOA. Pamwene mi wa Shamarari, tinotenda shukuru. Advance Tagure Nyika, arukuti wo watching. Chris.
Yes, Blessing. We have another guest. We have a caller, actually, Gabriel. Hello? Hello, Gabriel?
Magadi Mkoma, Gabriel. Pana Mkoma Chris, na Mkoma Blessing, na Mkoma Jonga, Vargu Zoka, ni Musuwe Mufurondisho. Musuwe Chitatu.
Yeah, Musuwe
Chitatu. Musuwe Chitatu, ni Musuwe Mufurondisho.
Mkoma Chris.
Mm-hmm. Right, Mkoma Gabriel Murugupi.
Murugu South Africa.
Murugu South Africa. Wongu manyari mdari roma enzu kwa tuku taura. Nezuru na kwenzu kwa kuitu kwa kuti vatorewe nao. Vange vashiturao nao zao. Vaka sununguka, vasinga sungwe, vasinga mbunyikizwe, vasinga itukwe kafira mberi. Munono ose nyai.
Mm-hmm. wozvoneka pauchungu huriko.
Asika varikuti ivo izvi ndo zvinoitwa nenyika dzakawanda muAmerica, kuBritain kana kuSouth Africa kwamuri kuti hamungofanire kufukura hapwa nekuti zvinogona kukonzera kusagadzikana.
Kuno kwatiri kuSouth Africa kwakasiyana nekuZimbabwe nekure chaizvo. Nokuti kunoku vatori venhau chaivo chaivo vanotaura zvavanofunga kuti ndo zvinoita kuti nyika iendere mberi. Kana purezidendi chavo chavo unotovaona vachibvunzwa nevanhu nevatori venhau vachiiswa padariro vachibvunzwa mubvunzo vachipindura. Hazvinei nekuti vabvunzwa mubvunzo wakaita sei vanopindura semabvumbirwo avaitwa. Asi kuZimbabwe manje tinongoona panoitwa mibvunzo inobvunzwa purezidendi vanenge vanototanga vatomboita marehearsals tichazokutoti tichazokubvunzai zvakati tichazokubvunzai zvakati ndozvimwe zvacho ha zvinorwadza kana kunzwa kana vachiindavhiwa purezidendi munomu munomu vakasununguka chaizvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Gabriel nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, ndafara chaizvo nguva Chris.
Aiwa, tinotenda. Mukoma Gabriel, Chris, tine handizoti nhare ya muzvare dzirima yakuita here kana kuti
yakuita?
Okay, hatine urombo fondi dzacho dzinenge dziri kuti netse. Okay, you were explaining about your understanding, the initial assessment. You can go ahead.
Okay, like I was saying, my initial assessment is that it looks like it meets some of the principles of freedom of expression and freedom of information in terms of actually trying to set up a framework for citizens to access information. But it's quite interesting that the previous caller has brought up about the issues around secrets. Mm-hmm. And I haven't really looked at all the exemptions that are there in terms of what information cannot be accessed by citizens. Mm-hmm. But in terms of principle and best practice worldwide, there are some limitations in terms of the number of years that information can be kept secret. And after a while, a lot of information can actually be let out into the public. And this is something that I thought was missing from the Freedom of Information Bill, to say that, for example, yes, something might be a secret today, might be quite sensitive today, but in 20 years' time, there might be no reason why that information should still be a secret.
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Blessing. We have another caller, right?
I don't know if we have Mr. Chris Mike.
I'm still on the line. Thank you for inviting me to the program.
Thank you so much. Of course, Mr. Chris Mike is a media law expert, one of our guests. Chris.
Yes, Blessing, and a former classmate.
Did I say patience is also my former classmate?
Oh, you forgot.
Just in case Chris gets the limelight, it's not going to happen.
Yes. So, Mr. Miguel, what is your initial reaction to this act?
Right. Generally, we are happy that IPA is coming to its end. We are seeing the back of IPA because the Access to Information and Protection of Privacy Act has been used in the past to restrict access to information for the vast majority of citizens and also for the repression of the media. This is a statute that has a very ugly history in Zimbabwe. And also it has been referred to in many other parts of the world as a reference point regarding the undesirability of Zimbabwean media laws. So it's very good to know that this statute is going. It is also commendable that the Freedom of Information Bill will introduce the concept of access to information not only for information held by public bodies, but also for information held by private entities. That is a positive development. However, the just published bill falls far short of the expectations of the media industry and also short of domestic, regional, and international standards regarding access to information. There are too many sections in this statute that, in fact, inhibit access to information or that inhibit freedom of information, as is suggested by the name of the new statute itself. So, for instance, there is reference in this bill to the possibility of an officer who receives an application for access to information to go up to 21 days considering whether or not to grant permission for an applicant to have access to information. That obviously is a very long period of time, particularly when you look at this from a journalistic point of view. Journalists survive on selling fresh information, which we call news. And if a journalist is having to wait for 21 days, that may be extended by a further period of 14 days, the freshness of the information sought might be lost due to the bureaucratic processes that are provided for under this statute. It is also unfortunate that this bill does not create or establish the new information law as a primary law that will be referred to in terms of access to information. There's a plethora of statutes in the Zimbabwean statute book that refer to access to information. Now, if we do not have one particular statute that is clearly designed for access to information, there would be the possibility or potential for confusion or conflict of laws. The South African jurisdiction, for instance, has resolved this by recognizing one particular statute as a primary law that will override all other statutes regarding access to information. These are some of the key problems that we see in this particular statute. You also see that through the Freedom of Information Bill, the legislature or the government seeks to reestablish the Zimbabwe Media Commission as the sole body that will deal with access to information questions. In other jurisdictions, the legislatures have moved away from vesting all the regulatory powers regarding access to information in a regulatory body that relates to the media. They have expanded the possibility or the powers or the authority or jurisdiction regarding access to information questions to human rights bodies or to ombudsmen who are specifically specialized in the area of access to information. We have therefore lost an opportunity, if this bill passes as it is, as an act of parliament, to catch up with the rest of the world in terms of regulating access to information.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mike. Please do stay on the line. And for those of you who are just joining us, good evening. And this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about attempts by the government at media reforms. I think these are plans to try and amend the Access to Information and Protection of Privacy Act that has been criticized both locally and internationally. So today the government gazetted the media reform bill. Chris.
Yes, let's go back to...
I think we have Donald on the line.
Yes, yes.
Mkoma Donald Magadi.
Mkoma Blessing, Mkoma Chris.
Nasi Zorai, volume radio, you Mkoma Donald, ya kuita maungira nasi.
All right, Mkoma.
Mm-hmm.
I don't know if you're going to be able to get out of here.
Yes, I'm going to be
able to get out of here. I'm going to be able to get out of here. I just want to break the news, but that's not it.
Mm-hmm.
Mm-hmm. pane zvinombobuda mukoma kuda kungoita zvokufadza vanhu zvavajaira kungoita zviyani zvichaita zvekuti pane zviripo pane progress yeti pasina havambofi vakadaro kuti kana vati masecurity enyika vamangwana vaniki mangwana unotitozviziva kuti Sudan yaguma kuti miriani kandoishema njiri saka masecurity enyika anozodarika zvikunyaya dzakadaro ndi asi avanoda kutichengetedza ore uno kune social media kuna secret inongodziafera yakavanda kuti network harizozi saka ivone kuti masecurity enyika ndi ati kuti kana vakadzima internet kuti ndo masecurity enyika kuti dzimwe nyika dzidazva dzanga akadzimira internet
aiwa asi kamukoma mukoma Donald nyika dzese dzine zvimwe zvadzinoti izvo zvinoyera zviburitswe
bati zvine chanewo yekubudisiwa nazvo hakusiko kuti hazvifanwa kubudiswa zvine chanewo kubudiswa zvinofanwa kubudiswa zvinofanwa zvikamwa asi kuti zvogona zvikaa like zvakafanwa kuti imwe nyika kana through foreign affairs space ministry panotovane nemaprocedure anenge aripo kuti information inobuda hawu but kuzimbabwe tinoona kuti handizo mabudisiko zvinoitwa zvinoita sekuti zvinenge vana ndo reason muchiona vanzi vanhu vanga vari pemainsectary kuministry of information varivoze vachaijaramba varivoze spokesperson wapresident vanenge vachiita kuti zvimwe zvinoda kuti zvimwe zvaasingaiti zvibude hazvitombogari zvadi zvabuda saka munhu majournalist asi free muzimbabwe kunyepa kuda kungozama kubata vanhu kumhesa mukoma blessing taakuziva vanhu ava hapana kana chisa chavangambotiudza kana nekuti zvinhu zvavo zvavanhu zvavanoita zvose ndozoda kungoti paite sekuti pane progress vagonzi ha pane zvava kuitika muzimbabwe yeti pasina kana kuti kariba dhemu rikanzi harina mvura ndo masekureti enyika asi masekureti acho vavabude ngavotauka kati
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Donald
munyika yamomo
tinotenda zvikuru mukoma Donald tinotenda zvikuru. I think Chris, you heard from Donald Mamboma there loud and clear. He said that the changes are cosmetic and there's nothing much to write home about. Chris.
Yes, yes. I think he has a valid point there. Mr. Zarima, oh, she dropped. Okay, we'll go back to Mr. Mike. Mr. Mike, you know, people are always pointing out, especially when it comes to these kinds of acts like this one, that, you know, in other countries, they also do this and that. But, you know, when you go to other countries, for example, South Africa, you go on the website, you look up any ministry, you find, you know, the cell phone for the maybe secretary and so forth. But don't you think that this Freedom of Information Act is going to make the situation worse for journalists to get access to information?
This bill, in fact, refers to voluntary and mandatory provision of information, which basically sounds like progress from where we're coming from. Okay. However, the law itself does not provide for mechanisms regarding that new format for access to information. You make specific reference to South Africa, for instance, which in fact provides for sanctions in respect of organizations that do not live up to the levels of transparency that are set out in the Constitution. So there will be a problem, as you rightly point out, because this statute is very weak in terms of providing mechanisms for ensuring that the right to access to information as provided for under the Constitution is given effect. And if I might also refer to your previous caller or the previous contributor who is very skeptical about the opportunities for access to information under this act. He mentioned, for instance, the issue of secrets. And you're absolutely right. There are limits within which perhaps a government can protect information in the national interest. However, where that is done in other statutes from other jurisdictions, there is clarity as to the type of information that would be protected. I think we have very broad terms in this draft law and in other laws in Zimbabwe that could really be abused. If you simply say information may be refused in the national interest without even attempting to define the parameters of what might be in the national interest, that would leave those who hold information with a great deal of leeway to abuse that power to withhold information. If, for instance, the person holding information deems that information might embarrass a minister or the president, and in his mind or her mind thinks that the embarrassment of a minister or a president is not in the national interest, that information would be withheld purely on the basis that the information, the divulging that information would embarrass, and such embarrassment would not be in the national interest. Of course, that is not reasonable in a democratic society where openness and transparency ought to be paramount in governing in the governance of a nation. We therefore have that problem that this statute, as with other Zimbabwean statutes, does not give sound parameters that would protect citizens from the possibility of abuse of powers by those who hold information. And I think we must remember that information held, particularly by public institutions, is information not belonging to the state. It is information held by the state on behalf of the public. Mm-hmm. And therefore, the limitations for access to that information ought to be minimal, if at all necessary, because the public have a vested or a fundamental right to have access to this information.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mike. Please do stay on the line. For those of you who are just joining us, a good evening. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the Freedom of Information Bill that was gazetted today. Tinemwe mtereri mkoma Phineas Gomba. Makadi mkoma Phineas. Mkoma Phineas. Mkoma Phineas. Mkoma Phineas. Paneke pane noise pamurinda.
That is what I want. There is no need to tell. So she will come back from the party. Send me more things. As you know, the other body, who does what with the story? I don't know what I am coming with. You know, and you are not here.
The other two are in magic. Come on, Phineas. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Phineas, tichakufonera tichazozwa zviri kufamba sei pabhodha. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma wangu. Ndi blessing.
Oh, blessing Zulu.
Hai, watinotenda mukoma Phineas. Tichakufonerai. Tinotenda zvikuru. Mukoma Phineas Gomba vari kuda kutaurawo kuti pabhodha panenge pasina kumira zvakanaka. Tichazovafonera tichinzwa kuti zviri kufamba sei ipo pabhodha ipapa. Chris, tinenge tine vateereri vari kunyorawo. Mukoma Philemon Kahwema ari kuti manheru akanaka kwese kumativi mana. Watching from Botswana, tinotenda zvikuru. Wisdom Phineas Ziranya, United Arab Emirates, loud and clear. Aiwa, tinotenda zvikuru. Taurai Shoko Ncube ari kuti thanks for watching you live in Johannesburg, South Africa, Gauteng province. Nice. Wisdom Phineas Ziranya ari kuti manheru. Ruben Mazambana ari kuti manheru mose pano tiripo. Anna Musananguro Mbaiwa ari kuti hello from Makande Karoi. Alexander Mandix ari kuti fambai nebasa. Boaz Jayagura ari kuti watching from Gaborone, Botswana. Helen Machado ari kutiwo maswera sei. Nicodemus Matariro ari kuti tapinda in the house from DRC. Ndovakomana vakarwa Zimbabwe 4-0. Advance tagure nyika arikuti watching ndo vamwe vatina o Chris.
Yes, blessing silabo lati kwe khasi lethu le VOA Ndebele. Silo mazinyane Golide Chuma uthi salibonani siyaphila mnumzana. Ye sizoba ke labanye ke abathi bona I'm watching from Gaborone Solomon Shokufura. Utaiman Moyo watching from Oxford. Upoaz Jayaguru uthi yena use Gaborone ye lingakhohlwa ke ukusithumela ke inombolo zenu ze WhatsApp inombolo zethu +12024650318 yele yasithumela inombolo silichayele ucingo ecingweni silo mhlonitshwa ethu esimbizile ukuthi asincediseke kuhlelo lwethu lwanamhlanje uChris Mike yena eligqwetha njalo esazi ezomthetho wentethela izindaba esixazulula ke indaba ye Freedom of Information Bill ngomthetho omutsha lo ozayo ozenqabela uphinde utshengisele ukuthi intathela izindaba loZulu Mahlayana engathola njani imbiko evela kungatsha zikahulumende labantu nje mathupha. Blessing.
Mr. Mika, you still on the line?
Still on the line.
Yes, Mr. Miguel, let's talk about official secrets acts. I think they are common. The United Kingdom is one. Many developed nations. America, there was the Patriot Act and other acts. Of course, we have examples of some people who, if they happen to leak secret information, are actually jailed. We have example of Manning here, Chelsea Manning. Snowden is somewhere in Russia. Assange, the WikiLeaks guy. I mean, why should Zimbabwe be different? Should it not protect its own secrets?
Right. The Zimbabwean Official Secrets Act is a legacy from the colonial period of this country. It is a statute that was promulgated during the colonial era. And at independence, the new government of Zimbabwe did not deem it necessary to amend this statute because it worked in their favor. It is common cause that the model of government has transited, has shifted from the 60s to the 70s to the 80s, and now this is 2019. The concepts of transparency and open government were not in existence at the time the Zimbabwean Official Secrets Act was enacted. And therefore, it is incumbent on the current government to recognize the fact that we are now governed under a constitutional order, which is a vast departure from the colonial system that was used back in the 60s and 70s when the Official Secrets Act was relevant to Zimbabwe. And I think there are mechanisms in those other jurisdictions that you make reference to, the United States and the United Kingdom and other developed nations. There are mechanisms in place to ensure that there's a balance between the desire by government or the necessity of protection of certain interests by government on the one hand and access to information by members of the public on the other hand. We simply do not have those mechanisms or infrastructure in Zimbabwe that ensures that fine balance. So if you look at America, for instance, in terms of regulation of the media space, there is a very strong self-regulatory mechanism, particularly with the print media. And it is, and there are also very strong protections for the media in terms of protection of journalistic sources, for instance, which are not in place in this country. We have seen the rights of journalists being violated in very serious ways as far as their journalistic sources are concerned, something that would not happen in a developed nation like America or the UK. It is therefore fallacious to to think that the Official Secrets Act operating in an environment like Zimbabwe is at par with the protection of secrets or important deliberations in cabinet and so on in more developed nations. So let's take this in context and recognize that our legal system and legislative framework have not developed sufficiently to accommodate the Official Secrets Act as a statute that can advance the freedoms that are now provided for under the current constitution of Zimbabwe. When the current Official Secrets Act was promulgated, we had a constitution that is hugely different from the 2013 constitution of Zimbabwe. And therefore, if we want to align our statutes with the constitution, laws such as the Official Secrets Act would have to go.
Mm-hmm. Thank you. Thank you so much, Mr. Mikede. Of course, there is this argument that the laws from Rhodesia did not change, most of them after 1980, when the country got its independence. The names, some claim, changed. Government critics say, for example, POSA was the Law and Order Maintenance Act in Rhodesia. Yeah. Mr. Mike mentioned the Official Secrets Act. There are also laws such as the Emergency Powers Act that were also used to suppress the media. But of course, the government is claiming that in the new republic, they are trying to repeal those laws. To what extent? We don't know, Chris.
Yes, Blessing. Also, to note, Mr. Mike, what do you make of this? I think it came with the new dispensation, so-called. The fact that after every cabinet meeting, there is a briefing.
Yes.
What do you make of that? Is it a shift from the old dispensation to the new dispensation? And when you look at this freedom of information, will that be affected?
It certainly is a shift, and a positive shift, if I might say. It is a step towards opening up government business. What is problematic, perhaps, is the fact that this is a voluntary mechanism, which this statute acknowledges, that there shall be voluntary mechanisms by public bodies for access to information or for the flow of information. So we commend that. We commend government for taking the public into their confidence and updating them about what is going on in cabinet. And in fact, with time, it will become unnecessary for statutes such as the Official Secrets Act to be in place, because government itself is moving away from a culture of secrecy to one of transparency. What now needs to happen, I think, is to put into law these kinds of mechanisms so that they do not end at being voluntary. If another minister comes into that office and decides that I'm going to keep myself to myself and what we discuss in cabinet is not the business of the public, that sort of closed minister could very well do so without any consequences, because the law does not compel the government to go back to the people and to account to the people. You will see in the current Access to Information and Protection of Privacy Act, for instance, a requirement for the Zimbabwe Media Commission to submit annual reports to Parliament. There are so many other statutes that also call upon public bodies to make annual reports to Parliament, Parliament being the representatives of the people. And that is contained in law. It is a requirement by law that these bodies must account by way of reports. It follows, therefore, that the executive itself, also being a public body, must also periodically account to the people who elected them into office. And an annual report would, of course, not suffice at executive level. It is, therefore, important, I think, that the culture that this
current government has started of periodically reporting to members of the public be graduated or updated to statutory levels whereby the law itself would require government officials and bureaucrats to report to members of the public, the electorate, the people who elected them into office, as to what it is that is going on in cabinet and in the executive and so on.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mike. Please do stay on the line. Silo Mnumzana Mananda. Mnumzana Mananda, siyakwamukela uhlelo.
Nonke abaphathi be-Studio 7 uChris Gandhi noobaba Gracing. I'll start with Shona.
Okay.
Yes. I wanted to ask you some few questions here. Firstly, I would want to say thank you for bringing Mr. Chris Mike as the analyst for this bill that has been amended. But mbunzo wangu wakanangana nina huyo kuti padiri ere radai kuwandudzwa inire midia maritambira zvakanaka hizo kana kuti hakuna kuritambira zvakanaka. Pane zvamunofunga here kuti zvisina kumira zvakanaka pari zvingada kunge zvichivandudzwa? Chechipiri, bhiri kana richivandudzwa rinovandudzwa navanani? Does it go through the parliament? Kana parliament yari pasisa rozova mutemo here kana kuti ingori government inongoita zvavanenge vangofunga havo vari vega vototi izvi zvaraabhiri? Chikonzero ndichidaro ndinoda kutsvaga kuona kuti where are we going wrong, patingati isiso gavhenenge haisi kuita zvino pamwe chete nevamwe. Kana vasingaitiwo nevamwe, then there is a mistake somewhere. But kana vachiita vari vese, ndanga ndichifunga kuti kuvandudzwa kwanga kwaitwa bhiri zvanga zvakakosha fani kuti ivo vemidhia pachavo, kusanganisira negest vemunyarikana ava minavo vari kudai kuvandudza mafambiro anoita norosetretine zvinofanira kuisiwa pache. Nekuti chero mumusha mamunobvaine vaChris Gandhi mune sekireti yemumusha isingagoni kungobudiswa kunobuda kunze. Handi zvese zvinobuda zvinozikamwa nevanhu vese vese. However, zvimwewo zvinobuda. So tanga tichida kunzwawo kuti tiro nemidhia as an organization vanozvitambira zvakaita sei. Pane zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa. Kana zvichida kugadziriswa zviripo, zvanga zvakakodzera kuti gavhumendi ingogaya manye kuti wadova mutero. Nokuti chinenge tichitsvaga kuona kuti mukushanda kwamunoita muri kuparamendi kuya kuya munoshanda sei, zvichawanikwa zviri rutivi rumwe chete runoita sokuti ZANU-PF yangozoita zvainoda. Handizvo. Ini ndinofunga kuti kana paine chinhu chinenge chakanaka chinenge chaisiwa nehurumende, kana chichikodzera, ariwo mareforms amamwe ari kutarisirwa nemastandards edzimwe nyika kuti mukadai zvinobatsira. Ini ndinofunga kuti zvinenge zvakanakawo kuti tibatsirane nehurumende yedu tizvisupport, asi at the same time tichivakurudzira kuti aiwa apa mamadi kuti dei zvadai. We can't be always negative. I think we are going further more down. We need sometimes to be positive rather to shut down those who have got the interest to use some form of rebuild the country. And it's not why it's in Europe. Kana takazvitarisa izvozvizvi nepariri hazvizi rimwe uri kuti ibude mumadhaka mairi mumwe, but inongobuda chete mumadhaka umu mairi tikapa confidence tichibvumirana nezvavari kuita kuvapa sapoti. Asi hatidi sapoti ine udyire dyire, sapoti ine corruption mukati, kwete tinoda sapoti yekuti tirape tichiona kuti commitment yavainayo ndiye kuda kuvaka nyika. Then as Zimbabweans, because hatina imwe nyika inonzi Zimbabwe other than kumusha kwetu kwatasasa, ende tichadzokera tinodzokera tonogara kupi? So ndo zvandanachita hangu kunzwa kuna guest vekuti vandibatsirewo ipapo njalo nje okuti if kune lomthethweni lowo womusha okuti they are coming out. I could not get to suitable weight. God, okay, it is enough. It's a come to turn it over or right. Nobody out of wood in a hill, Avandiva Shemitia. It's a man at a wood. He didn't live by the inner of a police who would take a funnel of cousin with a head, who would humble, Ninja, a lace funnel, who would won't go on to Upaka to Premitia. Having access, you would take my name with reporter, what was good. Lay a security Ipumayo, he security channel Ipumayo, Nesakarina in a family of Ipumayo. Now I'm not sure allow Lam Lang Nika owner. You don't even put Lamy laying for the good thing, you understand the gash. We have all.
Yeah, mina ngizaqala ngokuqala and then uBlessing uzathatha la okunye. Okokuqala mina enza ukutshela khona ukuthi umthetho uthiyene indlela uyabubhaliwe ephepheni la. Kodwa indlela uzasetshenziswa ngayo nguhulumende siza kuphendula nxa usetshenzisiwe. Ngoba kathesa singeke sathi hayi umthetho lo ulungile njengoba uyabona eminye imithetho efana la yena le yokuthi abantu kuyathiwa liyecela emapholiseni ukuthi lenze umhlangano kodwa wona umthetho awutsho njalo kodwa nxa sokusetshenziswa kuyayenziwa njalo so thina njengentatheli izindaba esikukhangeleyo kathesa ukuthi siwubone ukuthi uzasetshenziswa njani lapho nxa usetshenziswa singakuphendula kahle Blessing maybe you can take over.
Wongu wapindula kuti
okay.
Wapindula kuti isu tino wangu wapunza kuti isu sewa toruwe nao tinoona semtemu.
Yeah.
Zvinoitika apa ndezve kuti isu tiri parapa hatikwanise kukupai zvatinenge tichifunga nekuti tinenge tiri vana mutongi gava hatiteme takarerekera rimwe divi ndosaka tadaidza vamhike vanowanyanzvi munyaya dzemitemo iyoyi kuti vauye kuzotsanangura nekuti isu hatingati tiri vatongi toita magweta toita vachuchisi zvese pamwe chete muri kupanzwisisa ka ipapo
ndichavabatsira pakupindura ipapo semunhu anoshandawo nevatapi venhau
taurai zvenyu tinzwe mukoma mik
ndataura nevamwewo vari mubasa iroro rekutapa nhau ndikanzwa vamwe vakati wandei vachiita kakugunun'una pamusoro pemutemo iwoyu zvikuru sei nenyaya yandambotaura iyo iya yekuti avo vanenge vakabata mashoko vanopiwa mvumo nekuti vatore masvondo angasvike kumatatu vachikwesha misoro yavo nekufunga kuti tobvuma here kana kuti toramba zviri kukumbirwa izvi kune bokawo zvakare rinomiririra kodzero dzevatapi venhau rinonzi Media Institute of Southern Africa kana kuti NISA muchidimbu raburitsawo gwaro reongororo maererano nemutemo waburitswa uyu vachiratidza kushushikana nekusafara pamusoro pezviri mukati nemutemo watiri kutaura nezvavo nhasi vanga vachitaura ivo kuti mutemo uyu hausi kunyatsorova panyongonya hausi kunyatsogadziridza nyaya yanga ichinetsa vatapi venhau maererano nekufambiswa kwemashoko tichanzwa pamazuva anotevera kuti vamwewo vari mukati nebasa rekutapwa kwemashoko vanenge vatiti chii pamusoro peizvi gwaro iri raburitswa nhasi saka ndofunga pachadiwa kanguva zvimazuva zvinenge zvishoma kuti vanhu vatange vanyatsoverenga gwaro iri vorizeya vonzwisisa kuti zvii zviri mukati maro ndofunga mushure mezvimazuva tatanga kunyatsoona kuti pfungwa dzevanotapa mashoko vapepeti venhau dzinenge dzakamira papi maererano negwaro iri asi regai nditi zvakare gwaro iri risati raburitswa ministry yeinformation yakaita misangano yakati kuti neavo vane mabasa ane chekuita nekufambiswa kwemashoko inonzi civil society pachirungu civil society inoenderana nezvevapepeti venhau zvakare ine chekuita nekufambiswa kwemashoko access to information
Nokudaro tinoona kuti ranga riri danho rakanaka rakatorwa nehurumende iroro rekuti mutemo usati waunzwa mumapepa magovernment gazette nekuzenzwa kuparamende vanenge vakurukura nyaya dzinoda kudzipinda mumutemo neavo vanomirira vatapi venhau pamwe chete naivo vatapi venhau pache zvavo zvinoti suwisei muzvara nhasi ndezvekuti zvimwe zvakati wandei zvaitaurwa nevatapi venhau nevemapoka anomirira vatapi venhau hazvina kuzopinzwa mukati nebhiu ratiri kutaura nezvaro nhasi iri kana vamwe vakanga vati tinoda ndopamuenzaniso kune vakanga vati tinoda kuti munhu paanenge achikumbira kuti aone mashoko kana kuti apuhwe mafotokopi ezvinenge zviri mumagwaro akabatwa nehurumende kana nevamwe vasiri hurumende chikumbiro ichocho ngachikumbirwe kunyange nemuromo chaiwo kugonoti ndokumbirawo kuona gwaro rakati ndokumbirawo makopis ezvakati izvozvo zvega zvinge zvakakwana kungotaura nemuromo civil society yaiti tinoda kuti mutemo wedu unge uchirerutsira vanhu kuti vane mashoko nokudaro muromo ngaungove wakakwana hurumende panguva iyoyo ikanga yati zvakanaka tazvinzwa tichaita sokudaro asi patazoona gwaro iri nhasi taona kuti chikumbiro chocho hachina kunge chatambirwa sekutambira kwavakange vaita nemuromo vachingogutsirira gwaro ratazoona nhasi riri kuratidza kuti vaingogutsurira asi nechemwoyo vachiti zvavari kutaura hatinei nazvo saka ndofunga tichaona kuti mumazuva mashoma atatevera avo vakatora nguva yekuti vawane chekuita pamusoro pegwaro iri vatange vasingafari nekuti zvavakataura hazvina kunge zvaiswa mumutemo watiri kuona nyaya iyi inotibata nemumwe mubvunzo wabvunzwa nevanga vari panhare chinguva chapfuura vanga vachibvunza kuti ko mitemo iyi inombofamba sei ndichatsanangura magadzirwo emutemo zvakare muchidimbu nechirungu asi rega nditange nechivanhu ndichiti mutemo kuti unzi mutemo wakanaka kana tichiongorora isu magweta zvikuru sei vanoshanda muboka rekodzero dzevanhu tinoti mutemo kuti unzi mutemo wakanaka unofanira kunge uri mutemo unotorawo pfungwa dzevanhu avo vanotongwa nemutemo iwoyo zvinoda kuti nyika pamwe chete iwirirane kuti chakati chakaipa chakati chakanaka nokudaro pamutemo wedu chakati chichabvumidzwa ichi chicharambidzwa kana kuti chichave mhosva kana vachibvumirana kudaro chibvumirano ichocho ndochotorwa choitwa mutemo nokudaro mutemo usati wave mutemo zvakakosha kuti pange paine iyoyo inonzi consultation kana kuti bvunzurudzo inoitwa nevanonyora mutemo vari kuparamende vozivawo zvido zvevanhu nekuti ivavo vari kuparamende vane masimba zvakare vari kuparamende nevari pazvigaro zvekumusoro zvinonzi executive vakagara pazvigaro izvozvo kuburikidza nekusarudzwa nevanhu saka zvinokosha kuti vadzokerezve kuvanhu kana vakuchiita mutemo voti tofunga tiite mutemo wakati munofungei nezvazvo ndokuti rinzi guta ruzhinji kutongwa kweguta ruzhinji kwekuti vazhinji vanenge vane chekuita nekutongwa kunoitwa nyika saka pamberi apa tichaona kuti dare guru reparamende richadzokera zvekuvanhu richiti takadzinda mutemo unonzi Freedom of Information Bill hausati wava mutemo ichingori draft dzichingori pfungwa dzatabatanidza inini munofungewo nezvepfungwa idzi dare reparamende rinosungirwa kuti riende kuvanhu richinonzwa pfungwa dzavo nokudaro tinovimba kuti vanhu vachatora nguva yekuti vanyatsoverenga gwaro raburitswa iri vonyatsoendawo kuparamende pazvinenge zvasvika pachinhano chepublic consultation kana kuti kubvunzwa
zvikwere zvizhinji.
Tinotenda vamhike tine urombo ngoti nguva dzedu dzinenge dzadyana nasi. Tinokutenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu. We want to take this opportunity to thank our guests this evening, Mr. Chris Mike, media law expert, Patience Zirima, director of Media Monitors Zimbabwe. We want to thank our viewers, our listeners, and of course our team behind the scenes, our producer and engineers. Signing off and saying have a blessed weekend. This is yours truly, Blessing Zulu.
And I'm Chris Gande. Let's meet again, same station, same frequencies, same time. Good night, Zimbabwe.